ndamuwana akatendeka anandinyaradza pandinochema ndotizira kwari kana ndotya haandisiye
come, I know you are mine.